ndini Sandra Nyaira ndichiti hei noi misoro yenhaudza nhasi chishanu gunyana 18 2015. Mutumbi wegamba renyika Vasikanyiso Ndlovu woenda kunorara muHarare uchitarisirwa kuvigwa mangwana. Sachigaro veZeki amai Rita Makarau vanoti vagadzirira zvizere kuita sarudzo dzemabai election mangwana. Sangano reHeal Zimbabwe Trust rocherechedza zuva rerunyararo pasi rose reInternational Peace Day nemuvhuro richiunganidza vakashungurudzwa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika mudunhu remasvingo. Tichakupai nhau dzemitambo yechibuku Super Cup nemakwikwi ekumhanya eWestgate Half Marathon. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvegamba renyika Vasikanyiso Ndlovu. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa 9:09 a.m. 4930 kana pa 12080 ne 15460 kilohertz pa shortwave kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.